Saka mnoti mimi zvavakata ora zvese hazvina nematuro efere.
Manyepo, hazvina maturo uye manyepo, vanotaura nyaya yekorupshen, kuti kune kuine zvinotaura korupshen, havasi kuzodzokera kumashure panyaya yekorupshen. Hapana kudzokera kumashure kwavaita nekuti havana kumbobva vaenda mberi. Hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa pavakapinda. Akavaona vanhu vose vachisungwa neministry of health akasungwa ipo zvinezvi ari kunze. Vanhu vakatomupomera mhosva, vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari. Ndivo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari mutorongo nekuti vanga vataurirei kuti munhu uyu akafa. Saka hapana chavari kutaura chokuti hanzi corruption iri kugadziriswa. Hapana zvinhu zvamasanction zvavari kutaura izvi. Sanction hombe nakuwadza vana veZimbabwe. Rukutambudza vana veZimbabwe icorruption yemuZimbabwe yavanga vachinesa pastate of dimension kuti vari kugadzirisa iyo isiri kugadziriswa.
Saka mungati kubva zvavapinda apa utongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here?
Chingamo yega yega kuna vamugambe tatakotaura nyaya yeeducation tinokuna vamunangagwa hapana kana chavachiitira kutangura kwega.
Saka hapana chamakambobata here mune zvavakataura chamunotenderana navo?
Hapana chandinotenderana nacho. Zvino zvinhu zvikuru zvavataura eikonomi vari kunyepa kujustifiza nekunyepa. Nyaya yemaNGO yavari kutaura kuti vari kusanganisa nyika. Ndo vanhu vari kutoita kuti vana veZimbabwe vararame. Ndo vanhu vari kubatsira vana veZimbabwe vari kuita kuti chikafu chipinde vachipa vanhu zvisina kutaurudza kuti ava ndiwe mutaurano uyu. Kana tiri chikafu chezanupiyefu tinopuwa vanhu vezanupiyefu. Zvino maNGO aya ukasvika kumusha chembere zvese zvichitaura kuti ndapiwa naNGO, ndapiwa naNGO havataurudzi. Woenda kunyaya yemasanction tinongoramba ichikonzi masanction. Masanction ari kukuwadza nyika. Hakuna masanction ari kukuwadza nyika. Masanction ari kukuwadza nyika ndiye munangagwa ezanupiyefu. Saka hapana chandiri kuona chandingatombotaura kuti chiri nani kana kuti chaita nani muZimbabwe. Zvavakataura vachipinda kuti tichagadzirisa maelectoral reform, hapana kana electoral reform rimwe chete rakaita. Vakataura kuti tichapa mukana vanhu veopposition kuti vapote vachiratidzira, vapote vachitaura nhunha dzavo. Hakuna anongotaura chete wasungwa, anongoti kuku chete atoabhudhaswa kana kuti vatorohwa nemapurisa kana kuti vatovharirwa mujeri.